paigadzirwa Harare isisi tanga takakolonizwa kana takapambwa. Donzo rekupamba mazai wayo ranga riri rekuti upfumi huve hunobudiswa huchienda uko. Donzo futi ranga riripo ranga riri re-administrative as well as the political in nature mutsanangura ndabva mukutaura. Saka ni ndo saka takaona kuti ndomanga mune mapariamende ndomanga mune maofisi ehurumende. Saka kana izvo zvakubviswa Harare zvakuiswa paMount Hamden pachiswa mari inosvika 10 billion yatanzwa kuti mainvestors akatomirira kuisa. Zvinoreva kuti taakuita futi imwe administrative dziciti handitika guta idzva dzakafanana neHarare. Zvichireva kuti kungava kuti kuwesta maresources kana kuti kungava kuwesta maresources atinenge tinawo munyika pane kuti mari iyoyo ishandiswe kugadzirisa Harare yacho kuti ichinyatso kuva a very nice administrative city and political cater for both administrative and political roles. Asi zvenguva ino zvisiri zvekolonialism tosa mari yedu ikokoko. Zvino kuti panosara change because hatikuva kachinhu chitsva tiri kugadzirisa. Change ya Sara guta reMount Hamden kana patori nenzvimbo yeguta yoita industrial city yekuita kuti igadzire mabasa nyika yedu itange kuva neikonomi yakavandudzika.
Asi kavamwe vanotiwo dambudziko ririmo muHarare inyaya yekuti hamusina nzvimbo. Tinoona makazara motokari zvekuti kuda kuita bhizimisi ikoko zvinonetsa.
Ndizvozvo. Asi kana vachitaura nezveurban renewal, urban renewal zvinoreva kuti munotaura pane nzvimbo iripo yagara inotori nevamwe vanhu vayo, pane nzvimbo iripo yagara isadiya nevamwe vanhu, pane imwe nzvimbo iripo dzehurumende idzodzi. Saka ni nzvimbo idzodzi idzo ndidzo dzinotisachiti hazviiti kuti itwe ne7 days maningi maurban renewal. Inoda nguva yakanyatsokudzikama netsvakurudzo yakanyatsokudzikama kuti zvonzwii. Saka zvadaro munoona kuti kana vachinge vagona kuwirirana nechi vanoputsa dzimwe nzvimbo dzisiri kushandiswa zvakanaka voisa zvese zvavafando zvavakuda kuisa kuMount Hamden zvinogona kuisika imomo muHarare masogadzika zvakanaka. Sekuti une imba yako yauinayo iwe, imba yako nestendi huru huru yauinayo, asi woona kuti mhuri yako yawanda. Sometimes chiri chipa kuextenda imba yako pane kuti woenda unotanga kutsvagana nemamwe mastendi asiwe une nzvimbo yakaringana. That is kana usina mari yakakwana, because nyika yedu haina mari yakakwana zvokuti tingata basa sa tichingotenga chinhu chakafanana nechinhu chatoda kuti tishandise. Saka tiri kuti it's better kuti vashandise mari iyoyo kugadzirisa Harare imomo inenge yasara vaiendese uko. Ende huye
zvii chaizvo zvinoda kuti zviitwe?
Nyaya dzecongestion dzemaHarare nekuwanza kwevanhu, nyaya yekuti hamuna activity kuitika yeekonomi nyika medu. Iyo yaMount Hamden iyo iyi vakaiita kuti ive inoita industrial city, vamwe vanhu vari kunzi vari kuita congestion muHarare vanotanga kubuda tanga kuwana mabasa bozo vachinji vanenge vari mavenda vachinji vanenge vari chii. Saka vatanga kubuda muHarare umu vachiteera mabasa. Saka munoona kuti iyo Mount Hamden yaraita industrial city inogona kutanga kutogadzira mamwe mabasa evanhu vanorima kumusha uko kotoni kana kuti vanenge vachigagadzira hembe. Inoda kugadzira mamwe mabasa kunze kwakatenderera nevanhu vati neuko zvazivati vanhu vanenge vakupinda mumadhorobha vanenge vavashoma nekuti budiriro inenge yakwese kwese throughout the country. Hazvifaniri kungoitwa muHarare chete, ngafanira kuitwawo kunzvimbo dzakaita sana Bulawayo, Gweru, kwese uko. Mukaona kuti budiriro ikaitika nyika yese munoona kuti congestion mumadhorobhawo inongoitawo chishoma. Saka ni tiri kuti dezvagona mari vakatanga vavandudza guta reHarare inenge yasarawo gadzira rimwe guta.